Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Mugwaro ravakabudisa mutevedzeri wemukuru wemapurisa eFederal Bureau of Investigation vaWilliam Suwini vakati chikwata chinotsigirwa nehurumende yeIran chakaedza kubvuta mutori wenhau anogara muAmerica kuti vamudzorere zvechisimba kuIran. Mutori wenhau uyu ndimuzvare Masi Alinejad akazvarirwa kuIran asi wave mugari wemuAmerica. Kwemakore mazhinji, Alinejad akashanda semutori wenhau muIran, izvo zvakakonzera kuti hurumende yeIran ishatirwe nezvaakange achibudisa pachena. Kubva zvaatiza kubva kuIran muna 2009, Alinejad ave nemukurumbira pasocial media paanogara achishora kumanikidzwa kwevanhukadzi muIran kuti vashandise mucheka wekuvhara misoro yavo kana kuti hijab. Alinejad ane chirongwa chake panhepfenyuro yeVoice of America. Mutauriri wemuzinda weWhite House, amai Jen Psaki, vakashora Iran mukuronga kubvuta Alinejad vachiti Iran inoda kunyaradza manzwi eavo vanoshanda murugare muIran nemune dzimwe nyika. Iran iri pachinzvimbo chezana nemakumi manomwe nechina kubva munyika zana nemakumi masere 174 out of 180 enyika dzinopa vatori venhau rusununguko rwekushanda zvakanaka re 2021 World Press Freedom Index rakanyorwa nesangano rinorwira kodzero dzevatori venhau re Reporters Without Borders. Sangano iri rinoti hurumende yeIran inoshandisa zvechisimba mukunyaradza vatori venhau zvinosanganisira kuvabvunzurudza, kuvaisa mumajeri nokuvauraya. Sekutaura kwakaitwa negurukota reAmerica rinoona nezvekuchidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken, Iran haisi iyo nyika yega inoshungurudza nekumbunyikidza vatori venhau. VaBlinken vakati imwe hofisi iri mubazi ravo yakabudisa zvayakawana muongororo yayakaita inonzi Human Rights Report, uye inotratidza kuti vatori venhau vazhinji vari kumbunyikidzwa nekuurawa pamusoro pebasa ravo. Sangano rinobatsira vatori venhau reCommittee to Protect Journalists rinoti muna 2020 uwandu hwevatori venhau vakaurayirwa kuita basa ravo hwakapetwa kaviri, richiti vatori venhau vazhinji vakaurawa muMexico neAfghanistan. Sangano iri rinotiwo uwandu hwevatori venhau vakasungirwa kuita basa ravo mugore ra2020 hwakasvika pahusina kumbosvika kubva zvavatanga kuongorora kunetseka pabasa kunoitwa nevatori venhau, richiti vazhinji vakasungwa muPeople's Republic of China, Turkey neMuEgypt. Mushure mokuziviswa kuti Iran yakange yaedza kumubvuta muAmerica, Masi Alinejad akataura pfungwa dzevatori venhau pasi pose achiti haazorega kuita basa rake sezvo zvese izvi zvichitomusimbaradza. VaBlinken vanoti ruzivo rwechokwadi runobudiswa nevatori venhau runobatsira mukuvaka hurumende dzejekerere, vachitizve vanokurudzira hurumende dzepasi pose kuti dzichengetedze vatori venhau uye kuti dzione kuti vanoita basa ravo pasina njodzi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.